manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava terere tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro zvita 26 2016. Makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi uye tichivimbawo kuti makave nezoro rekisimusi rakanaka. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Advocates vakapindirwa nemunhu paimba pavo. Shero zvazvo imba yavo ine security yepamusoro inganzi tight security muchirungu. Munhu iyeye akakwanisa kupinda akavarwisa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Gabriel Shumba, vanorohwa kumba kwava kuSouth Africa nemunhu asiri kuzivikanwa. Hurumende yoshorwa nekuda kuvandudza bumbiro remitemo kuti mutungamiri wenyika oga ndiye adome vatongi vematare. Vanhu gumi nevatanhatu vakafa pazuva rekisimusi uye mapurisa anoti chakakonzera njodzi idzi kunyanya imotokari dzaimhanya. Zimbabwe yoshorwa nekuramba ichitengesa mhuka dzakaita senzou kuChina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum uye vari murwiri wekodzero dzevanhu Advocate Gabriel Shumba vanonzi vakaitwa kafira mberi nemurume asina kuzivikanwa uyo akavapindira umba mavo mukati meguta reJohannesburg kuSouth Africa mangwanani emusi wemugovera. Vataura vakamirira sangano reZimbabwe Exiles Forum uye vachiona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamhembe kweAfrica vatinomuvonga Mambeu vanoti nanhasi vachiri kushaya kuziva kuti murume akarwisa Advocate Shumba uyu akapinda sei padzimba dzavanogara sezvo pachichengetedzwa zvemhando yepamusoro-soro. Asi vamambeu vanoti kunyange hazvo nyaya iyi ichiri kuferefetwa nemapurisa, vanofungira kuti kurwiswa kwakaitwa Advocate Shumba kune chekuita nezvematongerwo enyika kuburikidza nemabasa avanoita ekurwira kodzero dzevana veZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yataita navamambeu pamusoro penyaya iyi.
Advocate vakapindirwa nemunhu paimba pavo. Shero zvazvo imba yavo ine security yepamusoro inganzi tight security muchirungu. Munhu iyeye akakwanisa kupinda akavarwisa. Vanoti ivo pakupinda kwakaita munhu uyu akanoka pamusuo saizvozvo, asi musure mekunge anoka pamusuo vakamuvhurira kunyange zvazvo vasina kuziva kuti ndiye ani. Saka vanoti mukumubvunzurudza kwavakaita zita rake uye nezvaainge achifamba pavo, akabva aburisa banga achivabata pauro achiedza kuti avabaye nebanga. Saka mukritika ikoko vanoti vakakwanisa kukava ruoko rwanga rakabata banga ndobva rabadzira kwakadaro. Saka vakazoona anonga zviya zvinoshandiswa kushongedza mudzimba hatingati maartifacts pachirungu ndobva avarova nacho mumusoro kwakawanda wanda. Saka vakaitawo kukuvara kwakaita musoro vakazokonzera kuti vave unconscious kwekanguvana kusvika munhu akanga achivarwisa atiza.
Advocate Shumba vakanga vari vega here kumba pakaitika chiitiko ichi?
Mukuitika kwechiitiko ichi, Advocate Shumba vakanga vasiri vega. Mudzimai wavo nevana vakanga vari pamba. Asi mukutaura kwemudzimai wavo, anoti aona murume uyu achipinda ane zvakangomubatawo zvakaita kuti iye azobva muliving room achienda kubedroom nevana achisiya Advocate nemurume uyu vari vaviri. Iye anoti mafungiro ake ane kusanzwisisa kwaakaita pamaonero aiita murume uyu, asi chiitiko chokurwisana kwavo nemurume uyu haana kunge azochiona sezvo akanga ari bedroom.
Munofunga kuti chii chakakonzera kuti Advocate Shumba vanga vachirwiswa nemunhu?
Panguva inoyi hatidi zvedu kuti titaure zvakawanda sezvo nyaya iri mukati mumaoko emapurisa, asi pakuona kwangu ndinofunga kuti inyaya ine chekuita nezvematongero enyika uyezve inyaya ino munhu anenge ane ruzivo rwakawanda pamusana pemagariro avo.
Avanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum kuchamhembe kweAfrica vatino mambeu vari parunare muJohannesburg, South Africa neStudio 7. Kunyange hazvo vanhu vakawanda munyika vari kuchema kuti Kisimusi yegore rino vakashaya mari dzekufamba kuenda kumamisha pamwe nekutenga mbatya dzevana nezvekudya, vamwe vagari vekumhangura mudunhu reMashonaland West vainge vachifara nekupembera nezuro. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vakabva kumapurazi akatenderedza nzvimbo yemhangura vachipemberera Kisimusi apo mumhanzi yakasiyana-siyana yainge ichiridzwa muzvitoro zvakawanda nemunzvimbo dzinotengeswa doro. Vanhu vakawanda vanosanganisira vakuru nevechidiki vakaenda panzvimbo iyi nedzimwe vachipemberera Kisimusi sezvavanogaroita makore ose panguva ino. Kupemberera Kisimusi uku kwakagoneka nekudawo kwehama neshamwari dzakashanya kubva kumadhorobha akaita seChinoyi, Karoyi, Kariba neHarare kwavanosevenza mabasa akasiyana. Vechidiki vanoti mari yavari kutengesa zvinodhaka vainge vakaishandira maricho ekusakura nedonzvo rekuzofara paKisimusi. Mugari wemumhangura vaKenan Mavuto vanoti Kisimusi ino yakanakidza sezvo vanhu vari kuwana mari kumaricho nekukorokoza zvicherwa zvakaita segoridhe.
Mazuva ano vanhu vakwanisa kuita maricho kumamisha, wana tumari tokuriritira mhuri dzavo. Zvichikorokosa zvakawanda kumamisha, vanhu vari kuwana goridhe vachitengesa vonotsvagirawo mhuri dzavo zvokurarama nazvo.
Vamavhuto vanoti musiyano weKisimusi nevanhu vekumadhorobha inyaya yekuti vekumadhorobha vanokoshesa zvinhu zvematongerwo enyika izvo zvinopedza nguva yavo yekushavira mhuri dzavo. Vamavhuta vanoti veukama vari kubatsira mhuri dzavo zvakanyanya kune vari kukwanisa kuwana.
Uye nekumadhorobha musiyano uripo ndewekuti kumadhorobha vanenge vari kunyanya kushandisa politics zvakanyanya than kumamisha zvematongerwo enyika.
Mugari wekukosana Parson Rukweza uyo ane makore 23 anoti akatoita mari chekusakura kuti awane mari yake yekutenga zvaanoda paKisimusi ino.
Inini mari yeChristmas ndandinayo ndozi ndakatanga kugadzirira nguva ichiripo nozuva reChristmas ndoziva kuti izuva rinokosha zvikuru.
Patson anoti vanhu vemumaguta vanopemberera Kisimusi zvakasiyana navo nekuti vanogara mumaguta vanogara vachitsvaka mari nguva dzose havazvipe zororo.
Asi kungoti vanhuwo vekumaguta uku dzimwe nguva munonyatsozoona kuti vanonyanyozviomesera kuti havazokwanisa kusununguka mutsukirima, vanonyanya kubatanidza twakawanda wanda saka mari yavo unoona isingakwani. Asi kuno manatozoona vanhu vakaungana.
Asi vazhinji muguta reChinoyi vanga vachishanda vachiti havana mari yekufamba sezvo vakatadza kutora mari kumabhangi. Vati Chafa Musendami ndemumwe wevanhu vainge vachishanda paKisimusi.
Hakuna mari ndosandiripabasa ndotoshanda. Hakuna mari.
Vanhu vakawanda mumadhorobha vanoti vakatadza kuenda kumamisha nekuda kwekushaya mari dzavo mumabhanga, uye vakawanda kunyanya vashandi vehurumende havasati vatambira mari dzavo dzemihoro. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vanoti vanhu 16 vakashaya nezuro pazuva reKisimusi. Chief Superintendent Nyati vanoti chakanyanya kukonzeresa njodzi idzi ndechekuti vatyairi vedzimotokari vainyanya kumhanya. Uwandu hwevanhu vafa hwakawanda zvakanyanya kudarika hwegore rapera apo pakafa vanhu vana. Hurumende yeZimbabwe iri kushorwa zvakanyanya nekutengesa nzou 30 kuChina nemusi wechishanu. Gurukota rezvezviwanikwa amai Opa Muchinguri Kashiri vanoti Zimbabwe iri kutengesa nzou kuChina nekuti dzawandisa munyika. Asi vamwe vakaita sava Johnny Rodriguez vesangano reZimbabwe Conservation Task Force vanoti hurumende iri kutengesa nhaka yevana veZimbabwe. Ngatinzwe hurukuru yavaita na Blessing Zulu nezvekutengeswa kwenzou idzi.
Well, pachitatu pa 22nd takanzwa kuti ma Chinese are kuloda nema national parks are kuloda zo wana dzenzo ma cages and pachitatu siku vakazoenda ne transport anonzi tribal transport vachiva kuwanki vakazoendeswa ku Victoria Falls and vakasvika ikoko manje vakashaya skeru yekupima nzou dzacho. One yakazosarira but amwe 35 yakalodwa pandege pa Saturday and vakazosumukira kuno kuma 10 zamakuseni na vakazoenda straight ku Moscow and kubva ku Moscow 8 o'clock ma Christmas Day vakazosvika ku Shanghai muChina.
Asika Zimbabwe iri kuti iri kutengesa nzou nekuti hadzisina zvekudya uye dzawandisa, munowirirana here nezvekutaurwa nehurumende?
Une zve hurumende yakapedza kutengesa madiamonds dzese nema natural resources pane mamiti dziri kutengeswa and manje so vari kushaya mari so vari kutitora manje mhuka dzewana dzedu dze maheritage yawana and vari kutengesa maresources yese kuma China kwacho. But pakutanga vakataura kuti pane overpopulation muwanki so varakuda kudzibata vachiendesa kupi kuchisharira padhuze nokugokwe. But nyaya dzacho makuwa chete and isu tinoziva kuti pane mamuka dzakasiyana siyana vari kubatwa nema Chinese nema national parks and zvese muka dzacho dziri kutengeswa dziri kuenda kuChina.
VaJohnny Rodriguez vanove mukuru wesangano reZimbabwe Conservation Task Force vachitaura vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 13860, ni 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gavhuna werimwe dunhu riri kumaodzanyemba kweCameroon anoti chimwe chikwata chemumusha chekuzvidzivirira chakakwanisa kudzivirira kurwiswa kwevechitendero chechikristu nechikwata cheBoko Haram panguva iyo vaigadzirira kupemberera Kisimusi. Ichi chinonzi chiratidzo chekuti chikwata cheBoko Haram chichiri chakaipa. Gavhuna Mijiawa Bakari vakati nhengo dzechikwata dzinodzivirira musha dzakaona munhu akadzakafungidzira kuti murwi weBoko Haram achichovha bhasikoro akananga kune imwe nzvimbo muguta reMora kumugano weCameroon neNigeria uko makristu aiungana kuti apinde misa yeKrismasi. Vanhu vangangosvika vana vakaurayiwa apo dutu raive nemvura yakasimba kana kuti Typhoon Nokten rakakanganisa mhemberero dzeKisimusi muna mamwe matunhu ePhilippines nemuvhuro. Pakati pevanhu vakafa pane vaviri vanonzi vakatsvairwa nemafasha mudunhu reAwu Bay kumabvazuva kwakadziva kuchamhembe kweManila. Vakuru vakuru muRussia vati ugandanga hausi chimwe chezvinhu chingadai chakakonzeresa kudonha kwendege yemauto yeRussia inotakura vanhu, izvo zvakaurayisa vanhu makumi mapfumbamwe nevaviri vaivemo. Mutauriri weKremlin vaDmitry Peskov vakati ugandanga hausi pamberi muchiitiko ichi. Mukutanga kwemuvhuro gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu muRussia vaMaxim Sokolov vati tsaona yakaitika nesvondo iyi inogona kunge yakakonzerwa nekukanganisa kwemutyairi kana kuti dambudziko rendege. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mamwe madzimai ane chirwere chegomarara anoti akawana mukana wekurapwa chirwere ichi pachena kumbuya nehanda hospital parirenyatwa. Izvi zvinotevera michina nemishonga yakauya navana chiremba vakabva kuChina. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Amai Dori Chinyadza Gangasha ndemumwe wemadzimai vange vachirapwa pachena. Amai Chinyadza Gangasha vanogara kumushoro dziva reSeko Extension vanoti vanofara zvikuru sezvo vavagara vasina mari yekurapwa chirwere chegomarara rechibereko.
Inini pekutanga ndakauya ndichitariswa kuvhiyaki ndichitariswa muromo wechibereko wakaonekwa uri negative. Ndazobva izvozvo ndakasendirwa meseji yekunzi ndakatariswa nepap smear ndikaonekwa ndine cancer. Saka vakandikurudzira kuti ndiuye ndizorapwa necolposcopy. Saka ndikutotenda kuti ndabva ndasanganidzanawo nevameshinzi achena achisvikawo. Saka ndakutotenda ishe kuti vandigonera nokuti ndasingazowana mari yekuti ndibatsirike. Saka patendedzi dzatiri kutarisira kuti dziriyo chirongwa ichocho uri kuitwa for free.
Amai Mavis Chirara, mumwe wevacharapwa vatendawo zvikuru vanobatsira hurumende mukuedza kurwisa chirwere chegomarara icho chinonzi munyika muno chiri kuuraya vanhu vanosvika chiuru chimwe nemazana mashanu pagore roga roga.
Ndinonzwa kufara nezvaitika muzvara nhasi. Tindiri mumwe wavo achatariswa nemeshina yatapiwa muno muZimbabwe nemaChinese. Saka tinongozvipa kutenda kuti madzimai ngatirege kuramba takagara mudzimba kana tarwadziwa ngatiye tizotariswa.
Chiremba wepaparirenyatwa Dr. Ndabaning Simango vanoti mishina yavakawana kubva kuChina inoshandiswa kunyika dzakabudirira mukudzivirira chirwere chegomarara rechibereko kuti chisadzikamidzi. Vanoti urongwa huchabatsira kubvisa upenyu hwemadzimai munjodzi.
Zvinhu izvi zvinoshandiswa zvakanyanya kunyika dzakatibudirirei. Saka ndokusaka vachiwana havawane kenza yakawanda sezvainoita kunoku.
Vasimango vanotiwo chipatara cheparirenyatwa changa chiine mishina mishoma uye vari kufadzwawo kuti mamwe madzimai ari kubatsirikana pasina muripo.
Tanga tine vanhu vanga vakamirira kuti vazorapwa vanga vakati wandei. Mishina yedu yanga iri mishoma.
Munyori wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Masitara, vanoti kunyange hazvo zvichifadza zvikuru kuti kune madzimai ari kuwana rubatsiro pachena, chinosuwisa nyaya yekuti izvi ndezvenguva shoma.
Madokta wa akungouya kana kwenguva diki diki ndezvevhiki kana vhiki mbiri. Asi gomarara rinoramba rine dambudziko hombe kunyika yeZimbabwe nekuti zvazviriko zvino tingori ne 2 macenters anorapa gomarara, 1 muHarare ne 1 muBulawayo.
Vamasitara vanotiwo zvakakosha kuti hurumende iwanise vanhukadzi mukana yakawanda yekuongororwa gomarara kuburikidza nekuwedzera zvipatara zvinoongorora nekurapa chirwere ichi.
Makesi zvegomarara kuwanda mune vanhu vechitema, saka zvinodiwa kuti pave nemasenda akawandawo munyika.
Mumagwara akabudiswa neZimbabwe Cancer Registry zvinoratidza kuti mugore ra2014 pavanhu zviuru mazana manomwe vakabatwa nechirwere ichi, vanhu zviuru zvina nemakumi matatu ane vanomwe vaive madzimai. Gomarara rechibereko ndiro raive pamusoro pemamwe magomarara kubata madzimai. Zvipatara zvehurumende zvinovheneka pamwe nekurapa chirwere chegomarara munyika zviviri chete, Parirenyatwa Hospital iri muHarare pamwe neMpilo Hospital kuBulawayo. Vana chiremba vekuChina ava vari pambuya nehanda Parirenyatwa kwemasvondo maviri vachibatsira madzimai kuongorora nekudzivirira chirwere chegomarara vakabatana nana chiremba vepachipatara ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu achitipa mashoko anotaura pamiro hurumende yeAmerica pamitemo inochengetedza kodzero dzevashandi.
America inoti nyaya yekuchengetedzwa kwekodzero dzevashandi pasi rose chinhu chainokoshesa zvakanyanya munyaya dzayo dzekudyidzana nedzimwe nyika. Mumiri wa America mnyadze kodzero dzevashandi amai Sarah Fox vanoti kodzero dzemushandi dzikaremekedzwa zvinounza budiriro uye kugadzikana munyika dzakasiyana siyana. Vanotiwo vari kushanda nehurumende dzekunze nemasangano anomirira vashandi kuti vaone kuti kodzero dzemushandi dzaremekedzwa zvikuru munyika dzakaita seBangladesh umo mune vashandi vanodarika churu chimwe nemazana makumi matatu nemanomwe vakashaya apo fekitari yavo yakadhirika. Amai Fox vanoti America yakabatana neCanada, European Union neInternational Labour Organization kuona kuti kodzero dzevashandi neutano hwavo zvachengetedzwa pasi pechirongwa chinonzi Sustainability Compact. Chirongwa ichi mubatanidzwa wedzihurumende nemasangano anorwira kodzero dzevashandi. Nengo dzesangano iri dzinoenda kunoona mamiriro akaita zvinhu mafekitari. Mafekitari anosvika mazana mana aongororwa nesangano iri kusvika pari zvino. America inoti icharamba ichishanda neUnited Nations kuona kuti kodzero dzemushandi dzaremekedzwa pasi rose.
Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti riri kushushikana neurongwa hwebazi redzidzo yepasi hwekuisa zvidzidzo zvitsva muzvikoro panotanga kotoro yegore rinouya asi pasina kuwedzerwa varairidzi. Mutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Joe vanoti vakaziviswa kuti kutanga 2017 zvidzidzo zvinoti political history neeconomic history zvinenge zvodzidziswa muzvikoro zvesekendari. Asi vanoti hurumende haina zvayakazivisa pamusoro pevarairidzi vachadzidzisa zvidzidzo izvi zvichireva kuti varairidzi vari kudzidzisa history pari zvino ndo vachapiwa mutoro uyu. Dr. Joe vanoti chimwe chinovashungurudza ndechekuti hurumende inongoramba ichiita zano ndoga mune zvinhu zvinobata varairidzi pamwe nevadzidzi panzvimbo yekuti varowane masoro. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita na Dr. Joe.
Hongu ndinotenda kuti takatendera mashoko akadaro kuvarairidzi muZimbabwe nese vanga vari kumaworkshop vakaudzwa kuti kwakuzova nepolitical economy neeconomic history kutanga gore rinouya kana kotoro rinouya. Chinotishamisa ndechekuti macurriculum changes aya anoda kuti vanhu vatange vataurirana zvikuru sei ministry nemasangano avarairidzi navarairidzi vacho kuti tione kuti tinere varairidzi vakakwanawo kudzidzisa masubjects yavo. Nokuti pari zvino tiri kunzwa kuti hapana varairidzi vanenge vachiwedzerwa. Vanotita history ndo vakunzi vakuchipamizira kune mamwe futi amaviri. Asi chinonetsa ndechekuti zvinoreva kuti materials avo anenge awandisa. Saka hazvizoenderani nekudzidzisa kwakanaka vana kuti vapakurire ruzivo vana maiso kwadzo nyemba kusadzarunga. Saka tinoona sekuti hurumende inenge kana ministry of education inenge inoda kubika mbodza.
Saka imiwo sesangano revadzidzisi zvii zvamuri kukurudzirawo kana zvamunoti dai zvaitwa?
Isu tinokurudzira kuti ministry of education haifaniri kumhanya kumedza kutenga kuchada. Dai tatenga tatsenga taona kuti matextbooks avapo, varairidzi varimo, vadzidziswa kuti nemanew subjects ana economic na political economy, toona kuti tinoda kuwedzera vangani, tozointroducer tamboita in service varairidzi vatinawo, kwete zvokungoedzera gumi pazana tichisengedza varairidzi variko dengurira matombo.
Zvidzidzo zvitsva izvi zvii zvazvingauyisa mufundo yevana vazvo?
Tikaona economic history zvikuru inodzidzisa pamusoro pezveupfumi. Political economy inobatanidza upfumi zvese nepolitics. Asi zvinoda kuti zvinge zvichidzidzisa mune zvakanaka. Saka tinongoguma kuti economic history in particular sevanhu vanotonga vari kuZANU-PF vanoda kuilinkana nazvimwe assets.
Vanga vari mutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Joe vari parunare kumasvingo neStudio 7. Munhau dzemitambo nhasi tiri kutarisa mamiriro anga akaita mutambo wetsiwa mugore ra2016 uye kuti remangwana remutambo uyu rakamira sei. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe haisisina kana mutambi mumwe chete ari kukwidza kutora mukombe wemuAfrica kana wepasi pasi weAfrica Zone 6 zvawo. Zvenyika Alfonso uyo anonyanyozivikanwa nezita rekuti Mosquito uyo akatora mukombe weCommonwealth kaviri anobvuma kuti mutambo uyu wawira mumadhaka chaimo.
Mutambo wedu wetsiva munomu uri pa wadzikira zvisingaiti kuburikidza nekuti atina sponsorship.
Chiri kunyanyonetsa ndechevanoisa mari kuti vatambi vemuno vapinde munhandare vachirwa, sezvo vemabhizimisi nevemakambani vakaomerwa nekusamira zvakanaka kwakaita zveupfumi munyika. Gore rino rese kwakave nemutambo mumwe chete chete apo vatambi vemuno vakapiwa mukana wekupinda munhandare neveOriental Boxing Promotion vekuZambia kuti varwe pamutambo waManyuchi uyo aiedzana masimba naJos Agustino Feria uri kuColombia muHarare. Mutambi wetsiva weuremu wemidweight Farai Mugoni anoti chiri kunyanyonetsa ndechekuti mutambo uyu wave mumadhaka nenyaya yekuti hakuchisina varongi vemitambo vakaita savana Lorraine Muringi, Salim Maumau, Paul Murinye pamwe nemuchakabvu Jess Captain Fiasco Dube avo vaiita kuti kuve nemitambo svondo rega rega. Asi vaMaumau vanoti mamiriro aita zveupfumi munyika haachatenderi kuti munhu mumwe chete abuditse mari yekuronga mitambo sezvo kusisina mari munyika. VaMaumau vanoti hatichakwanisika kuisa mari mumutambo wetsiva unove mafaro iko kumba vana vachaya chekudya kana kutadza kuenda kuchikoro. VaMaumau vanoti vari kutotarisirawo rutsigiro kubva kumakambani anopa mari mumitambo kuti abatsirewo mutambo wetsiva. Vanoti makambani aya haafaniri kusarudza nekupa mari kune mitambo ine mukurumbira yakaita senhabvu necricket vachikanganwa tsiva iyo yakapa Zimbabwe mukurumbira.
Vemabhizimisi vanoda kutsigira mitambo yese muno muZimbabwe ngavarege kutarisa vana boxing as inferior to other sporting activities vakangofanana.
Zimbabwe yaimbove nemukurumbira wakapararira pasi rose ichitungamira muAfrica nevatambi vakaita saLangton Schoolboy Tinago, Proud Kilimanjaro Chinembiri, Zenyika the Mosquito Alfonso pamwe na Six McLeod avo vaive nemikombe yeCommonwealth pamwe neAfrica. Asi iko zvino Zimbabwe yasarwa naManyuchi chete uyo gore rino akatora bhande reWorld Boxing Council resirivha mushure nekudambura Dmitry Mikalenko wekuRussia. Hanzvadzi yaManyuchi Jacqueline akafara zvikuru nechiitiko ichi achiti iye aizviziva kuti Charles anozviita kuRussia ikoko. Asi Manyuchi wacho ane chibvumirano neveOriental Boxing Promotion vekuZambia kuti arwire mitambo yake yese kuRusaka uko ave kutora chekumba kwake.
Zambia, I can say I'm at home because ndinofanira kuti kwandodiwa ndokumba.
Aigove shacha yeZimbabwe uremu welight heavyweight pamwe neheavyweight arigoma chiponda anoti vanotungamira mutambo uyu vanofanira kuronga zvinhu nemazvo. Chiponda anoti mutambo uyu unofanira kutungamirwa nevakambopinda munhandare kuvhika zvibakera.
Ngariiswe kubva kumukuru wacho anonge achiziya ari munhu akagoitawo sport boxing.
Izvi zvakatsinirwawo zvekare nababa vaCharles Manyuchi Otis. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangana chirongwa chedu cheLive Talk apo tiri kutarisa nezvezuva reBoxing Day pamwe nezoro rekisemuse. Anokuonekaya nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina Chris Gande nantungamiri Nkomo.